prezidenti vakati vapedza basa ravo rekuvaka utungamiri hwemusangano vari pakati pekuriita pakangodaidzirwa vakuru chete and tinonyatsoziya nyaya yekuti vadiki vapinde onai zvakaitwa kukabhineti kabhineti yakapinda ya 2018 ine vana vechidiki vakatowanda kupfuura vakuru saka hapana munhu ari kuziya nyaya yekuti vadiki vapinde nekuti vakadzi vapinde kupfuura vamunangagwa havasati vapedza kuvaka nhengo dzavo dzecentral committee saka ngatirege kuvaenderera pamberi nhengo dzavo dzepolitibiro ngatirege kuvaenderera pamberi tinofanira kuvamirira tivape nguva vaite basa ravo nekugona kwavo
mubvunzo wekupedzisira vamwe vari kuti bato rinenge rine motokari dzakawanda kudarika maambulensi zviri kufamba sei ambasadi
maambulensi ibasa regavhenmendi gavhenmendi iri kuita kuti ichaona iri kuita zvakawanda zvirongwa zvekuti nyika isimudzirwe tiri kuvaka mapower station tiri kuvaka maroads tiri kuita mainvestments basa riri kuitwa negavhenmendi rikataridzwa nebhajeti repati gavhenmendi kubata hakuna kana mari kugavhenmendi ndokwatiri kuisa samaoko edu nezvirongwa zvokuti nyika ibudirire kupfuura kupati kupati pati ndotokuziyai nehakuna zvese zviri kutaurwa izvozvi kuti tiende kunotsvaga mavhoti kuti randei dhiri mupati tinoda motikari ndazvi chinotanga ndechekuti muramba muri mumasimba here and machairman ebato akapiwa emadzimai nevechidiki vane kodzero yekutenderera kuti tiende kunowana vhoti ndatoda kudaridza kune vanhu kuti vanotisapota topinda maelections towina hurumende yomuyo yedu yanyatsomira yakasimba tapedzana nachamisa saka tiri kutarisana nekuti toda kuvaka mavoters maelections ari kutera basa guru irori nhando rinotanga munyika kuti mave nekurongana pakati penyaya dzepane zvematongerwo enyika mukashaya kurongeka pamune zvematongerwo enyika munoenda kusivhu wo munoenda kumhirishonga izvi hazvikodzere kuzimbabwe ndosaka hapana chakashata kuti bato rive nemotikari kuti rifambise shoko repundutso riri kuitwa namunangagwa pane nyaya yekuti dai nyika yaenderera pamberi kuti gavhenmendi isimbe ikokwanisa kuhamba ichinyendesera upfumi hwezimbabwe kwakanaka kwakajeka kwakapfuma.